kapu sema zvira tinoita tese ndiro bato rakakura pamakore muZimbabwe rinova rakabarurwa musa 17 December 1961 but richiparurwa raka raitevera kubvana kwanga kwaitwa NDP. NDP yakanga yafomwa muna 1960 ichizobvana muna 1961. Saka ndo bato rezapo rakazoti rafomewa rikatungamirira kurwirwa kwakaita rusunguko rwenyika kubva nguva kusvika muna 1980 apa takazoona kusunga kwakazara.
Kana takatarisa sure kwatabva uku, chii chamunoona chikuru chakaitwa nezapo?
Chakanyanyisa kukura chakaitwa nezapo kurwira kusitonga kuzere kweZimbabwe uko kwatakaona muna 1980 zvakare kubatanidza nyika yeZimbabwe yatinoti unity, national unity necohesion izvo zvainyanyomhanyisa navangomo mukatarisa utungamiri hwezapo nenguva iyoyo chinhu chaigona nguva inyore kuti iite regional party or something but vakabatanidza nyika yese. Chechitatu tikatarisa muna 1982 kusvika muna 1987 pakaita rizhonga munyika apo paive nokurayana kwakanyanyisa nguva yatinoti yekukura hwendi. Chikuru chakaitwa nezapo nenguva iyoyo vakatarisa kukosha kwakaita upenyu hwevanhu nekukosha kwakaita kubatana kwenyika vakasacrifisa political power vakachuza kuti dei tadi tabatana sevanhu veZimbabwe dei kuurayana kwadii kwamira ndosaka vakabvuma kupinda muunity accord.
Kana makatarisa mberi kune ramangwana, chii chatinofanira kutarisira kubva kuzapo?
Zimbabwe haisati yanyanya kuinjoya zvatingati kubenefita from maprospect liberation struggle yatakaita. Panofanira kunge paine zapo nokuti ndiyo inoziva kuti taifanira kuita sei maaspirations evanhu vemuZimbabwe ndiwo anoiziva sezvo tiri tine template, original template yeZimbabwean dream. Saka tikatarisa mberi uku tirikutarisa kuti dei vanhu veZimbabwe vavhurika meso, vavhurika pfungwa especially panguva dzesarudzo, vaziva kuti zapo ine chokuita zvakanyanya nekugara zvakanaka nokugara hwakanaka hwevanhu vemuZimbabwe.